Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on May 16th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the Zimbabwe Diaspora Vote.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-60640 and 15460 kilohertz shortwave. Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk in the Diaspora Forum, we are talking about the Diaspora Vote.
The Zimbabwe Electoral Commission, or ZEC, says it will conduct a mop-up voter registration exercise between the 19th and the 29th of May, which will run concurrently with the public inspection of the voters' roll.
Over 5 million people have already registered to vote in the forthcoming general elections. However, some Zimbabweans living in different countries have been left out of the crucial elections.
The Zimbabwean government claims that it does not have the necessary resources to allow its citizens living in many nations to vote as per the country's constitution. Despite being left out, some Zimbabweans continue pushing for the diaspora vote.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077. That number again 001-202-619-2077. 2077.
We are live streaming this show right now on our Facebook pages. VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. So no one is left out.
I would have bonga one papa joke.
And it's all 50-50 because in India 50-50-50.
So it's 53
languages. 53.
Yeah, man, I'll
50 plus 1, well, we now vote. 50 plus 3 is the least.
Yeah. That's right. Yeah, good job. Okay, this land is VOA Studio 7, VOA Ndebele, lago VOA Shona. Lapan Kulumagi, Ngobulambini, Kumbebuli and Gini, Bogus Libazis are over Facebook, over VOA Ndebele, VOA Studio 7. Leviyo ishona so ngenani lisibukele kolapho ke sixoxeni sizweni ukuthi silithini ngodaba lolu diaspora vote. Siyabona ukuthi ke iZimbabwe Electoral Commission ithi izavula futhi ugwalo lwayo ukuthi abantu babhalisele ukuvota. Bekwenza kono ukuba qhasa mhla ka 19 kuze kuphela mhla ka 29. So ke nxa ukuthi ungabhalisanga tshona khona kumele uyebhalisele ukuvota. So siyawazi ukuthi ngaleso sikhathi jonga kwakusenzakala abantu babevula futhi ugwalo lolu ukuthi bakhangele ukuthi amabizo abo alright. So nxa ibizo lakho lingalunganga kumele ubatshele sungena kwenye iline.
Ubona uNyoris.
Ya, uzobatshele hey ibizo lami leli alihambi kuhle.
Asi ukhona kwa uNyoris kabili.
Ah ah uhleli kitsho lot. Kumbe ukitsho jele phakathi. So uyalala enkantolo.
Ndizozo.
So kunjalo ke
jonga. Ah mina ngiyaphila.
Ya jabona baba.
Ah ungiona ndakasimba.
Ya.
Dai kari kari ndaingoti handifunga ndiri kuma 16 years kusimba kwacho.
Yeah, I can see.
But 50 years haunenge wapfuura.
So in simple terms you are brand new second hand.
Brand new second hand.
Kunjalo.
Just needs kuti irambe ichienda ku workshop.
Yeah. Calling the machine. Yeah.
Yes. And the process it involves those who are in the diaspora, Vakatasana Gibbs.
Voters.
Votai.
Yeah.
Ndovanda Zokera Paujaya was 16 years.
Mm-hmm.
Yes. Wongu wadio watere ne watarire nasi tiru kurukura nenyaya ye diaspora vote. Inyaya tagarati kurukura pano pachirongwa chedu. Inyaya inoramgo ishtauru kwa newana wa Zimbabwe wariku nzekwe nyika. Saka tichirambo chisi muza. Wariku chema kutai waka umbirore mutemo rono titirofana kuvota tiru mnyika zatiri. Asi urumende ilikuta urota ikwanise kuti inge ishkipa mkana iwoyo. Zichidaro zvinoonekwa kuti vana veZimbabwe vatoratidzwa kare kuti havasikwanisa kuvhota gore rino kuti hurumende yakatozivisa asi vakukurudzirana kuti sezvo ZEC yavhura mukano wekuti pange pachinyoreswa kuvhota pachitariswa zvakare kana kuongorora gwaro revoters roll yatingati voter inspection hanzi tobva tangokurudzirana tiende kumusha vanokwanisa tononyoresa zvakare kuvhota kana takambopostwa nepekutanga topinda mufinal mopup yeZEC kana kuti toenda kunoona kuti master edu akanyora zvakanaka here because ndinoziva kuti vamwe vanonyora GIBS kuti GIBBS dzimwe nguva vakanekwa vakanyorwa GIBS auchatovhoti.
That's right. Yes. So kwenziwa njalo ke ujonge aibeka ke udaba lwetu lamhlanje kuti nxa ukuti wabhalisela ukuvota mhlaka 19 kusiya mhlaka 29 kumele uyekhangela ibizo lakho ukuthi uhamba kuhle njalo isikhathi sokuthi ubhaliselwe futhi ukuvota labo abangazange bebhalise. Yes, sizokuthiwa ke slow baba ecingweni. We are just joined by Mr. Charles Mutama, who is the executive director of the Zimbabwe Diaspora for Democracy. Mr. Mutama, good evening, and how are you?
Good evening, Brother Dube. How are you doing? Oh, I'm fine, thank you.
Thank you so much. So, maybe to start the ball rolling, tell us exactly what you are doing in terms of campaigning for the diaspora vote.
Okay, we are engaged currently in a number of programs to advocate and lobby for the diaspora vote.
Mm-hmm.
One of them that we started probably 2 days ago is the mock vote for the diaspora,
mm-hmm.
where we are appealing to all Zimbabweans living abroad to cast their votes in a makeshift ballot box using a makeshift ballot paper, which they can buy from their local store, as a way of protesting that we are being denied the right to vote by our government,
mm-hmm.
a right which we should enjoy according to the Constitution. And then we are also using legal methods in partnership or in collaboration with other groups, such as the Zimbabwe Exiles Forum.
Mm-hmm.
So right now we are waiting a judgment on the issue of the diaspora vote by the Constitutional Court. Thirdly, we have a private members bill, which we were expecting to be included in the Electoral Amendment Act. But from the feedback that I'm getting from my our lawyer, Jacob Mafume,
mm-hmm.
The private members bill for the diaspora vote was not included in the Electoral Amendment Bill.
Mm-hmm.
So that was another initiative that we were also using to lobby parliamentarians for the diaspora vote.
Mm-hmm.
Mm.
Yes.
So tomboti nerurimi rwamai vamutama tinoona imi mune chirongwa chamakatanga chamakaparura chekunge vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachivhota vari munzvimbo dzavari asi yamuri kuti imi mock vote muchishandisa zvigadzirwa zvekuti munhu anogona kuzvigadzirira ega kuti avhote ari munyika yaari imomo zvinobatsira chii kuhurumende kana iri vote isina kwainoenda?
I vote yekungoratidza kuti tiri kugunun'una kuti hurumende yedu yenyika yedu yachizvarwa iri kutadza kutipa mukana kana kodzero yekuti tisarudze vatungamiri vatinoda zviri pamutemo weumbiro remutemo guru renyika. Saka inzira yekuratidza kuti tiri kugunun'una tionewo isu vana vezvizvarwa zveZimbabwe vari kugara kunze kwenyika. Tiri kuedza kutaura zvekare kuti asi zvinhu zvekuti tingati zvinodhura kuti zvingaitwe kuburikidza kumaembasi vana veZimbabwe vanogara kungave kuEurope, kuAustralia une dzimwe nyika muAfrica nekuthe Americas vanokwanisa kuenda kumaembasi kunyika dzavari kugara vongonovhotera ikoko. Asi hurumende iri kuhwanda nenyaya yekuti haina mari uyezve hapana nguva. Asi mastatement avo avari kupa tiona akasiyana siyana. Vamo va SB Moyo Foreign Ministry, mukuru we Foreign Ministry vakamboti vachatipa mukana ndokuzodududza vakuti aiwa kwete mari nemaitirwo acho ediaspora vote haiti. Saka atiziwe manje kuti pakamira ndepapi panyaya ediaspora vote. Vanoda kuti tiwane mukanewo here kana kuti kwete. Pane zvavari kutyira here kana kuti kwete. But isu tinoti hapana chavanofanira kutyira nekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Havana atingazive kuti mapata avo avakamirira ndeapi. Chikuru chavari kuda ndeche kuti vasarudze vatungamirira vanoda.
Ndikubatei muromo ipapo vamutama ndozvava kuti mune nguva yamuri kumhanya kuti mubate zvimwe. Vamwe vana veZimbabwe vanoti sarudzo dzakavhurwa kunyika dzekunze ikoko kana diaspora vote iyo sarudzo dzinogona kubiridzirwa zvakare. Imi munoti
ndopikisana napo because ndinoona iri nyaya yekuda kuti kuda kuvharidzira kuti diaspora vote isaitwe. Zvekubiridzirwa kwayo handione zvichiita kudaro nekuti ziso rinenge rakavhurwa nevedzimwe nyika pamwe chete nevamwe vema non-governmental organization vanenge vachitarisa sarudzo idzodzo.
Yeah, so looking at the modalities of diaspora vote, we know that the government says it does not have the necessary resources, you know, to conduct that, but it has got this willingness of doing it. So at the end of the day, where do you think the resources will come from?
Well, there are a number of international organizations that can help with the diaspora vote.
Mm-hmm.
The United Nations, for example, can assist. The European Union can assist with the diaspora vote. What is just needed is the political will by the government of the day.
Mm-hmm.
Because obviously the opposition parties are supporting the diaspora vote because they uphold the constitution of Zimbabwe, whereas the government of the day is going contravias the constitution of Zimbabwe. So the resources can be provided by the United Nations, by the European Union, and other international organizations that are willing to sponsor democracy in Zimbabwe.
Mm-hmm. Mm. Yes, Rugal Nabuya Kuluma Lapake, Mnumzana Chas Mutama Uti, where was Uti Zimbabwe Akula Mali? Kotwake Imali Natolagala, now Zimbabwe Ingaya, Kultanganiso, SJN United Nations. Kumbe zinye nje ezingapaniki imali yokuthi bayenze khona ukuthi izalwane zeZimbabwe zihlala kwamanye amazwe zivote. So ke uphinde wakhuluma njalo ngokuthi bayaphitheka ngasibilo kateso okumangalisayo ukuthi badinge abantu ukuthi batshengisele ukuthi kwenzakala ukuthi bavote. So bayenze lokho kuthiwa ngama-vote, mock votes, ukuthi uyabule polling yakho lapho khona ngapho usenza uphostela amaphepha uchengisele ukuthi hayi la uyafisa phela ukuthi uvote singazukuya sebenza kombe hayi vote
ndizozo. Vamutama, vanhu vari kutambira sei iyo kurudzire yenye kuti vaite yamuri kuti mock vote?
Ndingati vanhu vazhinji vari kuifarira mock vote nekuti vanoshuvira sekushuvira kwandinoita nevamwe vose kuti vawanikwe vachisarudza vatungamirira vanoda vari kwavanogara.
Mm-hmm.
Saka vakawanda vanoti iwo vachawanikwa vachiita maiwo mock vote nekuita mavideo ekuratidza hurumende nepasi rose kuti veduwe tiri kugunun'una, kodzero dzedu hadzisi kupiwa nehurumende yedu, iri kuti iyo ida kuita sarudzo dziri pachena, sarudzo dzinounganidza vanhu vose.
Zvaramba izvi zvekuti vanhu vavote gore rino, asi ZEC yavhura mukana wemazuva gumi nerimwe kubva musi wa 19 Chivabvu kana kuti 19 May kusvika musi wa 29 May. Zvii zvamuri kuitwa imi semasangano ari kunze kukurudzira vane mukana kuti vakwanise kunge vachishandisa mazuva gumi nerimwe iwaya kunyoresa kuvhota pamwe nekutarisa mazita avo muvoters roll?
Pasocial media tiri kukurudzira pamwe chete nemamwe masangano akafanana neZimbabwe Exiles Forum, 5 million vote effect diaspora program, kuti avo vanogara pedyo neavo vari kure asi vane mari vachikwanisa vane mukana wekuenda kuZimbabwe ngavaende vanoregister pa final mop up ya yatapiwa nezek yekuti ti register. Then kana nguva yekusarudza yasvika vodzokera zvekare kunosarudza vatungamirira vavanoda.
Maita basa vamutama andizve kuti muchakasununga here zvekuti murambe henyu muri parunhare kana muchikwanisa ramba yamakabata timbotora muteereri tina mukoma Richard Moyo. Makadii mukoma Richard Moyo? Hello?
Regaindi, sikutanga regaindi tendi kamunye za jiwa mwari, atifanga misa madiku wanakanaka, pachirongwa icha kanaka, chino paze, raundi yeshipi atu, yeshipi ili utuwa nwa regisi kufota, zisini zazo, tango tenda mwari, dawe shio zukuruda inyika edu mani, ya izamo kuito zito jiminyika, kuundi ya varumu diaspora kufote, ndo za zangu kuti, zinu zinu nita pana hapo mkati minyika edu kutiti faizozo, but this means also I think one should that even at the day it is only for it to put a combo on as many Kafana and a Kenya Pangoya there with some cutting my embassado is the more Nika, Sakan Sutu Nikadi said that the size also. Sakazmus is what was the business also. Dango Tin Dango Dai Varkuns, Vachawana Mukano, Kundo near the Saka Water, they were Kabuna Pinda Vosu, Vachawana Mukano, Kundo near the Saka Water, is Zakanaka Kunukuti, Kuru Drifuti, Zakuta Vesu. Tigono kundovota ni namba ya kawanda kwa mazoewa wote votera wa tinoda kwa watu waunoda saizo zo sozo zukanzi your vote is your security sarazuzi ni zakana kasura ndo papa ingwa nishu kudamunye kuti shiro dai wano tawa nifo mkana wano wane to mkana mkati minyika inovozi wa kuzo buda kuru jinja duoni wavili watu watu wano umu wanga guna kutuwa india sudai wanga watu wa uindire wano mwuzo wakambo undira wano mapassport mkwa Afrika wakatua mpassport kwa wano utadani kutumina uwezi hiki wakanyolesa mkati minyika yetu wanavote.
Saka imi mkoma Moyo maka kwa nisaere kuenda kuno nyolesa kufota uye mcha kwa nisaere kuzokera kumusha kuno tarisa zitari nyoka naraka nyoka kwa kanaka mkwarero wa vote kana maka mambo nyolesa pe kutanga
regaindi tende sa mfundi simonio mzangwe mkoma Moyo naribu ndekuti kunyoresa kuvota enda ndakanyoresa zvangu kuvota kushiridzi kwandoberekwa kanyoresa kuvota ndinotarisira kuti nenewo chandovotawo pamazuva achinge asvika chandovotawo nesuo tikudo chinji chiri chinyari vafundi tikudo chinji omukati minyee zvakanaka ndakanyoresa kuvota asi ndaingotiwo kune vasino dai vakazamawo asi ofesu tofauti wana nupulea roo tofauti ni sauti gunu tiendeo mwati kuna wanuo katino supporta tino uda sakati gunu kuti tingo wada nisina gunu wae samwe tiyo gunu wa se president something tofauti gunu tiendeo atidangu kuru zira kuti dai zinizo ose zika itikuwa meru duro washi pasina mere mere saizo zo kuti mkana wapiwa wa nivete Zimbabwe wakatila matumane sepasi naduni yosa kufota ndu zote bariko wakafani mwana jidi wana shi donoro Johannes kende ya unu nyoso kufota mfungwa wati wakani tirira ipa hapo nyoso kufota siya zukuti kunye kufoti shi kufoti ya kakosha ndopa na upenyu ndopa na laramu nyoso nyoso kufota ndopa na uba shaka naka sazungu zungu zungu kuru ziru ama zangu dose newaruma kereke wa mwafundisi na mwa evangeli utiwa nungu nyoso kufota umwe na umwano zopo kufotera nini na yukuti ndo na yenda gulongu sana mzoro iyo baba.
Aiwa Maita basa zukuru mfundisi Moyo mriku South Africa andidi
mfundisi mwenye South Africa baba mfundisi mwenye South Africa tata fara zijipa kwenye zeki nga guna kuhunda wa registri mwenye kufote kwa zini zazo vacha inda za kumusha kusiri kuno wacho wano kawanda wacho vaito do vaisu ya kutuwa guna zizi za sila umwacho zichupa wana zichupa kando seo maatila mkuya kwa password kwa watu wa shoma ima vacha inda asiji kutu sayo mdono senga tiende iwa no gona nga wa hindi ndakana kama mdono nawe free transport wangwa hiti free transport ino nita ino kishisa kwa free transport uwe mwono zendi ya nino chayendo za mdo vote wano nivotele chuda tia ingwa rudinga agasimisa maso kangu pesa na nguti kunyika yese Zimbabwe ya katila nga tibata ni tiwa nwa mwchete pa na weka fani chukunu kubaka nyike idu pacha marudi ingano tida marudi ingano tsuko fada katika votela change kika vocha chaka naka tisa gona kuhute vanu wariku pesa rauzi wariku wariku mbamuka kanda ya zina maturo hati ino wina iliko namba iliko chere paka ita 20 vanu wanu wari 21 uliposha wana 12 wangu wakona wanu wana andi ito vutila pati iso kwa adi mkwaya kwa nina ama ta yaura mu diaspora andi ukoko atunga miri mwosi wa fundisi yama mwema bishop ega yukufosa wano nema ma dishema shifu wano wano votila pa wano da nerudu wavo nemo yavo I think gorelino wano wano vota nerudu wando na utipano zaka wanda zako ni kwa chukua na wana baba wano kufambu wa chifadha wano mkutenda wa zuchembe ni zimbuya tiludu wana sita zezozo saka nukuda kwa jehova mwari kumulise zimbabwe marudu inga venimi rara ya mtisini murudo ahiru nyusa kufota tifotili nyika edu tigoni kivaka patsa tigoti aleluya aminu ya msula mwari akwa kufadze mose mose amen.
Thank you so much Gibbs, that was Mfundisi Richard Moyo in South Africa, and he's urging Zimbabweans to go and register to vote in order to bring that change that they always yearn for. And he's saying it's something that should not be only expected from citizens, from ordinary citizens. He's even urging pastors, priests, bishops to participate in this.
And he actually nearly went for a prayer, which was in his right.
That's true.
To do that.
Yeah. That's true.
So I think we're joined by our second guest, and that is Mr. Fortune Mlalazi, the spokesperson of the People's Democratic Party, led by Mrs. Lucia Mativenga. Good evening and welcome to the program, Mr. Mlalazi.
Thank you.
Yeah, siyabonga. Ngakutsho ke ngesintu kuqala ukuthi diaspora vote uyibona nje.
Into eqakathekileyo kakhulu ukuthi sakhe ilizwe lethu njona lo kuthiwa ngumlangago wethu iZimbabwe i-open for business. Besilesifiso ukuthi anga-openi kuphela for abantu bemzini abafunze ukwenza ibhizinisi. Into yokuqala ikuthi avulele abantu beZimbabwe abakwamanye amazwe ukuthi bavote. Lesifiso kakhulu siyafuqa njalo ukuthi abantu kuyavumakala ukuthi abantu abase-South Africa baningi kakhulu eBotswana, e-America, e-Britain bavunyelwe ukubana ba-exercise ilungelo labo ukuze bakhethe ukuthi ngabeni, ngoba siyazi ukubana balesifiso sokuphenduka ekhaya. After elections sizabona abantu besiza ekhaya back. So besilesifiso kakhulu ukubana iZimbabwe ingabi open for business kuphela but ibe open for voting by its citizens.
Ye, kodwa kungenzakala yini khonokho ke mnumzana?
Okwakathesi kungathi kunzima ukuthi kwenzakale ngoba kabalaso uhulumende akalaso isifiso sokubana yenze amalungiselelo okuthi abantu bavote kunye lezeki ngenxa yokuthi bayazi ukubana laba abantu abangaphandle kwelizwe babalekela izanu, so bafuna izanu iphumile. So uhulumende angangeke abavumele nalokho abakuthi ngesilungu ama-logistics ngalesi sikhathi esikuso kungaba nzima.
Yes, mm-hmm. Yeah, so he's saying that Zimbabwe is actually said to be open for business, so charity begins at home. So first open the business for people to vote.
That's,
you know,
then
instead
you,
of opening
open
to other
business.
People. That's right.
That's
so,
good.
Yeah, so he says diasporans are supposed to be voting in Zimbabwe. Mm-hmm. But he says the government is actually dragging his feet on this issue. So he's not a happy man on that score. Yeah.
Okay, regarding the Utuam Tama Chiripere. Wam Tama Mchiripere Parnare. Hello, Ms. Mtama?
Hello?
Oh, yeah, Mchiripo Wam Tama.
Ya,
ndiyo ndizvo zvotatamboita vatereri nekugamuchirawo vamwe vatinawo pachirongwa. So Mr. Mutama, we know that this issue of diaspora vote is something that is burning in many Zimbabweans' hearts in the diaspora, people wishing to go home and vote or to vote from wherever they are. As an organization, what are you doing to make sure that those that can say, I'm ready to go and vote or register to vote in Zimbabwe, but I don't have the resources to travel, you can help them with that?
Unfortunately, our role as the Zimbabwe diaspora for democracy is simply advocacy and lobbying policymakers and stakeholders. In as far as members of the diaspora community are concerned in relationship with voting, we can only encourage them and we can only advocate for, you know, the right to vote
and to make sure that they exercise their right to vote wherever they are, if there is the availability of that facility to vote in whichever country. But because of the realistic situation that we are facing, where the government is adamant that it is not possible, we encourage members of the diaspora to go to Zimbabwe to inspect for those who have already registered, and for those who have not registered to, you know, make a last-minute dash to register. And we are looking at those who are really close to Zimbabwe, South Africa, Namibia, Botswana, Mozambique, and so on and so on. Because members of the diaspora who are in Europe and the Americas, it's economically impossible to go and vote and pay something close to $2,000.
Mm-hmm. Yes. Maita basa, Wamutama, please do stay on the line. We have a caller, Magadi.
Tripo, Magadi, nyuenu.
I want to rumpe nyu. Zita ndiani?
Netuwa Guera, John.
Va, John.
Yes, Baba.
John Guera.
Yes, Baba.
Aiwa maita basa mapinda pachirongwa chedu. Tipe iyo za mwina zumudura renyu. Murukunzi kanya atiru kurukurai. Ndiye zisara za Zimbabwe zirikunze. Zirikunze asiku kwanza kufuota gore rino. Asi zirikuru zira na kuti gati sanse mukana. Wekufuru wakwa hitu kwa zakari nezeki ya wari kutufaina wa mopa hapu. Tunuza kuti nyika yose. Zeki ichaisa nzimbo ze kufuotera. Zinukwa na kita 2018. Nzimbo izozo. Panzimbo izozo, Harare ichange ine 82 standards. Pamsoro pe mbiri za tunzo zilipo ye zino. Munoti nenyai?
Munoti tichitarisa sezo wakaita gutare Harare. Wanwajinji wa kungu ya wachigara muharare. Saka ndomu nema millions ewanu warimo muharare. Saka muharare ndomu nondofanu wakuto esikwa more centers than any other places.
Mm-hmm.
To tukutarisa nyaya yekuti onguti nga mobilize vanhu kuti vauye vachikwanisa kunge vachi register kuti vavote, asi kana referee wedu anova Zeki, asi tisina confidence naye nezvaari kuita panyaya ye security ye vote yedu nekudindwa kwa mapepa. And one tichibudirira because the referee wachona gara achikontroliwa ne the ruling party. Saka tine dambudziko guru ipapo. Isusu tiri kuno kumusha tirotoona kuti zvakatooma. Tichitarisa inini ifanike pandi ndakaenda pamwe chete namadhamu wangu kuno register. But takapiwa two different places chekuenda kusenda kati tabva mimba imwe chete imzugu yetrude constituency iwo vakabva vasiko kuHarare South. Saka otoona kuti confusion ya isingatomboiti so kubuda tinobuda takananga kwake kwati kana kuno inspector kwakasiyana. Saka rinotova dambudziko guru rekuti denozi chipapo yabuda pachena. Pane zviri kutaurwa zvakanaka asi ikaramba yakava ichiwanza kuitwa kwachona pasina transparency hatina kwatiri kuenda neelection yedu.
Asi ndikubatei muromo mukoma Govere, panyaya iyo yekuti imi makarejistwa makaiswa kuHatfield kamati Hatfield.
Hatfield constituency.
Yes, then adzimai venyu vakaiswa kuHarare South. Amusikero zvizvi zvinokwanisa kugadzirisika izvozvo pamurikuenda kunotarisa voter inspection ipapa, nokuti ndo manomalies acho anofanira kunge achigadziriswa iwani. Unless kana makashandisa maadresa akasiyana pamakanonyoresa.
No, same address. Saka idambudziko nderekuti ivo vaito registisa vachona vaisasiwa nzvimbo dzekuti vanhu vachona vanoiswa kuti. Ndofunga training yaifanirwa kutanga kune vanhu vacho vai register vachona kuti vakanga vakatsanangurirwa delimitation yenzvimbo dzacho dzese first, then also uyawo chitanga kuisa vanhu nokuti mishina yaka yedu yemakompyuta yebiometric vanhu vanenge vachiprocessa vachifida that information. Saka munhu era yemunhu ye ari behind that machine inotikostirawo vamwe vazhinji tose. Hazvishanyisi kuti zuva ratinoenda kunovhota chaiko chaiko you be disappointed kuti unotogona kushayiwa startup racho. Even vaenda kuinspection because kana matotanga nekuti tichiregister mubva matotanga kuti ipobva pavane ma anomalities akadaro, then I think come the day of voting, then we will be in a position to be disappointed altogether.
I know. Thank you so much, Mkoma John Govere. Tunemba kuti pamuchaenda kuvota inspection, munogona kubva mango taurawo nevanenge varipo kuti dambudziko ringagadziriswa sei, dzimwe nguva zvinhu zvinogadzirisika izvozvo. Thank you so much. Gibbs, he is saying that he went to register in the first phase together with his wife, but surprisingly he was registered to vote in Hatfield where he lives with his wife and family, and his wife was registered to vote in Harare South.
So things got mixed up.
Yes.
Maybe that's the essence of having the voter inspection
that's,
process.
That's true.
Yes. So let's go to Mr. Fortune Mlalazi. Are you still on the line, Mr. Mlalazi?
Yes, I'm on the line.
Right. Looking at issues to do with funds, money is the issue here. So if ever there's a Zimbabwean who wants to register in the mop-up exercise, which starts on the 19th up to the 29th, how are they going to do it if people don't have money? From let's say South Africa to Zimbabwe, USA to Zimbabwe, you know, how are they going to do it?
Well, it might be very difficult, especially those that are in faraway countries such as Britain, Australia, America, and others. But those that are in South Africa, we have always been appealing to NGOs, to business people that can be able to transport people who want to go and register. They have done it before, and we are appealing that they can do it again so that we can solve the
problem. I think we've got a problem with your line. Can you move a little bit, just a little bit? Because I think this line, you may be in a place where there's some bit of interference. Can you move just a little bit?
Okay.
Yeah, so we are going to talk
about...
I think you are in a place which is a dead zone. So maybe... let's call you back right now so that maybe things are going to improve a little bit.
Okay.
You are going to call you back, Mr. Mladas. Thank you. So we are going to call Mr. Mladas. His line there is not doing well, so maybe that's the best option. So, silobaba ke upiri, ekwen lapa ke ubaba upiri, sizo ututeni. Baba Piri, unawatona njani?
Ake, chura njani.
So, naka desimini nunza na Piri. So, akuchu kutu wena unapi uko manje, kuna manje.
Mse kezi, eto anetzi.
Ye, valambicha na umsakazo wako wenze, iti singe zwasu ngani usescha umtuli.
Alright, ase mchitili.
Ye, kutle kakulu baba. So wena kono kukuti abantu batala kuti diaspora bavote, ubona kana kungenzakala yini?
Amboni kuti kungenzakala ngoba uhulumende lo esinayo eZANU PF uyakwazi ukuthi abantu abasuka.
Ye, kukhanya ngazake isicingo lwakhe soluqhumekile. Sizazama ukuthi sibonele futhi lo baba Mlalazi. Mr. Mlalazi's phone is was giving us a problem.
Yeah.
And now Mr. Peter's phone has just dropped. I think there's a challenge. Or maybe let's go to Mr.
Mutama.
Yes.
Hey, wa Mutama, mchiripo here.
Hello, Jungana Watu.
Kana muka sunu muka tunogo na kuchova. Zudu ndi medu ino pera nunga kwa sara 26 minutes. Asipa mne ma batika na munu buda zonyi. Asiti no tenda skuru kutu mwana nguwa ya kunge muinesu.
Aywa, anga tukambi inaro.
Ndizo
zo. Shoka irori.
Ndiruko una pandata riso angu pa phone pa angu pane watumiro wa mashoko ya kuti Zek iri kuti vanhu musatya zvenyu nenyaya yekuti zvekuvhotesa kana zvivhotwa izvi zvinenge zvisina kuchengetedzwa. Hanzi aiwa zvinenge zvakachengetedzwa zvekuti zvakanaka zvekuti musambotyira kuti panobiridzirwa panoitwa sei. Ndo dzimwe nyaya dzama muchimbosimudzawo nyaya dzekuti munofungidzira imi kuti sarudzo padzinozoitwa muna zuva rinenge raitwa pakati paJuly naAugust ipapo. munofunga wimwe kuti zvinyatsofamba zvakanaka. Munoti ine assurance iri kubva kuZeki.
Zeki inonetsa kuti tivimbe nayo. Nekuti tirikuona kuti panyaya yevashandi vekuZeki. Avo vaimboshanda mumauto. Vachirimo. And havasi kukwanisa kutsanangura kuti chinangwa chavo mukushanda muZeki ndechei. Chepiri tinoona panyaya iri kusumudzwa nemapata anopikisa nemamwe masangano ano akazvimirira ega asingashandi nehurumende. Inyaya iri kutaurwa yekunzi pamutemo mukuru wenyika Zeki inofanira kuratidza kambani inoprinda maballot papers kune mapata anopikisa, uyezve inofanira kupa mukana kune mapata anopikisa kuti vakwanise kuenda kumakambani iwayo vagoverenga vose maballot papers achavhoterwa vowirirana kuti okay maballot papers atinawo i 10 million for example. Then vozivazve kuti bepa racho rakamira sei uyezve kambani yacho ndeipi ndeii. Kana vachinge vawirirana then voita sei vosarudzo yoitwa zvinenge zviri pachena. Vanhu vamirira zvakaita zvino izvi azvinhu zvacho zvisi pachena. Zvekare torangarira nyaya yekuti ivo vaPriscilla Chigumba vakaenda kuRussia navamutsvangwa. Vanhu vanoda kuziva kuti chinangwa cherwendo irworwo chakanangana nei pamukuru weZeki nemukuru anoshanda muofisi yemukuru wenyika. Saka Zeki iri kuonekwa iri biased towards bato riri kutonga muZimbabwe pamwe chete nehurumende iri kutonga. Saka Zeki nehurumende zviri kuonekwa zviri mutambi pamwe chete nemuridza pembe.
Aiwa, maita vamutama ramba yenyu muri parunhare timbonzwa kubva kuna vamulalazi nhare yavanga yachimbotinetsei. But Mr. Mutama, in short, is saying that Zeki is not trustworthy. One, the composition of some of its workers, he says they are linked with the army. And then he says he feels that Zeki is biased towards ZANU-PF, the ruling party. And he mentioned the trip that was made by Zeki chairperson, Judge Priscilla Chigumba, and Mr. Mutsvangwa, Christopher Mutsvangwa, who is President Mnangagwa's advisor to Russia. So he's saying those are some of the things that will make Zeki tainted.
So before coming to this show, we actually posted a video of Mr. Mutama actually pretending as if he was doing that mock voting exercise.
Yes.
So people actually reacted. We've got one Changamiri Dombo who says, you don't do that, otherwise you'll be arrested and deported back to Zimbabwe. So he says, don't do the mock voting exercise. So he doesn't like it. And then we've got Peter Mataishe who says, who is ED to tell us we cannot exercise our right to vote? And then we have another person by the name Joy Mai and says, you know what? Voting is very possible in a democratic state. And then we Mr. Mlalas, as you say, it is back again.
Yes.
So he had a problem with his phone and we couldn't hear him very well. Mr. Mlalas, can you hear us now?
Yes, I can hear you clearly.
Very good. So now, the question was, you know, there's this outreach program that Zeki is starting from the 19th to the 29th of May. So what should people do? Mm-hmm. Let's say I'm in USA right now and somebody is in South Africa or Botswana and wants to go back home to register. Is there any way that something can be done to help such people? Or is it totally impossible financially, right?
Well, we cannot say it's totally impossible. We have been trying as a party to encourage our members that are abroad to come and register to vote. One good example, I'll tell you, one of our senior leadership who is the PDP's representative in Europe, Ngondova Nzimakonya, landed this afternoon in Vlawai. to come and register and wait for elections. So that's the determination that we want. We want Zimbabweans that are determined to solve the challenge that we've been facing over the years. We know it's not that rosy and nice to be staying away from home in America, in Australia. You want to be with your relatives. So let's sacrifice once and for all and solve the Zimbabwean problem. Those that are in South Africa, in Namibia, Botswana, and all other neighboring countries, let's all sacrifice and deal with our Zimbabwean challenge once and for all.
Yeah, manje ngesintu ke ngicela ukufaka ngesintu khona ukuthi abantu benzeni. Phela abantu esikwameni lapha ngana ukukhala imali, yabona? So ukufaka ngesintu
kwa. Bakithi siyazi ukuthi kunzima ukuthi usuke lapho khona mhlawumbe ukwele Melika kumbeni useBritain, Australia. Ukuthi uhambe kunzima, kodwa thina njengebandla siya encourage ama members ethu lapha khona ukuthi kawazame ukuthi abuye. Omunye wabathungameli bethu onguye omele ibandla Europe umqondo obanzi Magonya, simencourage lo ukuthi eze ufikile namhlanje kwela kobulawa uzeni elizawubana register avote line. Laba base South Africa, Namibia, Mozambique, la wamanye amazwe esingelane lawo. Siyabacela sibancengisisa kakhulu ukubana amalanga nalawo amalutshwane nje ungeze eZimbabwe uzovota. Umake sure ukuthi uyabayingxenye yokwenza imbali enkulu lapho esizazikhulula khona ngo-2018 la ukhona. Sike sigiye jabule ndawonye. Kanye kuphela sizosova le problem. Siyazi ukubana kakumnandi ukuba khatshana lekhaya, ukuba khatshana Australia, eCanada khona le kule sizungu ngenxa yokuthi ekhaya kunzima. Ozanini bantu bakithi, sike silungise lokho.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke mlalazi, sibongile kakhulu. Kulobaba uNhlanhlamlilo ukhona lapha ke uFacebook. Uthi wozani ekhaya lizevota. Khonapho futhi yini elikhuluma kakhulu politics zeZimbabwe, lingavoti lokuvota. Then Samzi says, come home and vote please. You guys, you talk too much. Come and do the action from home. So you see, people are really following.
Regaitinzi kwe mwari panapa. Tambotawara nao mfundisi Richard Mwebata. Wanga watumira o message anzi. Zimbabwe yakadaro inga gona sure please. Ndofunga inye diaspora vote. Kwa we are fortunate kutsvaira. Anzi mopa voter registration kana ichiitirwa kunzvimbo dzatiri tinonyoresa kuvota. Ndiri Johnny, ndinodisa kwazvo kunyoresa kuvota ari kuSouth Africa uyu. Anzi Edson Ndawana, mukana wakanaka chaizvo ngava ushandise vasazochema vasarudzirwa munhu avasingadi. Ndifunga ari kutaurayo vari kunze iwavo kuti uyai munyorese mapiwa mukana nevari muZimbabwe kuti mapiwa mukana. Kwoita Richard Moyo, anzi munyika yedu ngaiite zvinoitawo dzimwe nyika. Kurangarirawo isu tiri kuno tivote kunyati vazhinji havana zvitupa zviri kumusha uye mapassport akadhindwa out vamwe vakasiya zvitupa kuhome affairs vachida maasylum kuSouth Africa uko handi kuti dambudziko ringaitika maiti vanhu vavote vari munyika imomo muSouth Africa ari kuti iye vazhinji havana zvitupa zviri kumusha zvitupa zvavo hamene kuti vakafamba sei kuti mapassport akadhindwa out. Zeni kwa vakazonzi mamu acho ari ku home affairs kuti aisirwe mapepa asylum vamwe ari kuapply asylum vamwe ari kupiwa aya ari kupiwa manyowani kuti vakwanise kugara muSouth Africa.
Yeah.
Saka ndodambudziko raari kutaura mumuteereri.
So is a tight situation.
Tight situation.
So how do people get out of this tight situation, Mr. Mutama? You see some have got their passports being held somewhere. You know, how do they do it? How do people go back home to vote?
One of the participants mentioned, it's a matter of sacrificing. And then organizations that are working in South Africa, there are some churches that I know that are working with the 5 million vote effect campaign for the Alliance that have since started mobilizing resources for those in South Africa to go and register and vote. So in the same vein, I am sure non-governmental organizations or maybe the International Organization for Migration can assist But the latter, I know it's a, it's for it assists normally in a permanent relocation.
Mm-hmm.
But so I would say it would be duty bound for us to approach non-governmental organizations, humanitarian mm-hmm. organizations, to assist those who live close by,
mm-hmm.
who cannot afford, but are itching to go and vote in this very important election, which, however, I believe is predetermined.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
And then there is one of our followers who I think was mentioned by Gibbs from the video. He said that mock voting will land you in hot soup. You get arrested.
Mm.
I don't know whether Mr. Mutama has anything to say about that, or he is talking personally where he is based in his country of residence.
He is probably referring to his country of residence, but in the United States of America, you have freedom of expression. It's not like the Zimbabwe of Robert Mugabe, where even if you coughed Robert Mugabe, you end up in jail. So maybe he is in North Korea. I'm not sure. But in countries like the United States, the United Kingdom, France, and other European countries, or the free world, you have freedom of expression. So that's all I can say, but I cannot really speak for him. Mm-hmm. Maybe he's in North Korea.
Mm-hmm.
Thank you.
Yes. We Baba Mlala, who's that going to win? Baba Mlala, who's going to? Yebo ngikhona
baba.
Yey, ngasi sikhangela ke baba Mlalazi siyabona ukuthi abantu balesifiso sibili ukuthi bayivota kwele Zimbabwe. Kodwa ke ihlupho lukhona ukuthi ke bathi amabandla aphikisayo maningi kakhulu sibili ukuthi uyaqiniswela lokuthi wenzeni. Kwakhanyazani ke i-ballot paper iyabinde kunye okumangalisayo nxa sokubuya kwezinye indawo. So ukuthi uyadinga ibizo likaMlalazi uliswele uhambe kupage 19 uliswele. So bathi khona kwenxa kuyahlupha ngakho ke bathi indaba abantu bemaqamqam kangaka
kulento le uthiwa i-democracy mhlawumbe uyizwisisa kwethu kuchiyene isisekelo sethu sombuso sinikeza abantu igunya lokuthi babelale abathi i-freedom of association.
Mm-hmm.
So ke abantu beZimbabwe ngokuhlakani kwabo sebehambe bayahlanganela ezindaweni ezishiyeneyo kulawo ma-political parties esiwatshoyo.
Mm-hmm.
Kodwa ke uzakhumbula ukuthi ibandla le-People's Democratic Party labangele amabandla okuqala ukuthi hayi bani asike sisebenzeni sindawo onye ukuze sinqobe lolu hlupho esikulo. So ke yikho wabona sokule alliance kuphinde kube le coalition malutshwani ke amabandla azancintisa ukhetho lolu emiwodwa kuzananzela ukuthi amabandla amaningi ezabe under i-alliance kumbe i-coalition.
Mm-hmm.
So ke kodwa kawalelwa phela ukuthi umuntu afome iparty yakhe yiyo kuthiwa i-democracy. Siyayifuna sibile Zimbabwe multi-party system. Asineke sisapresa ukuthi abantu bangaze bakhankasa besezindaweni ezishiyeneyo. Njalo kutshengisa khona ukuthi abantu balemicabango ehlukeneyo ngoba sineke phela sicabange okufanayo mbeni sibe sindawonye ngisho lasemolini lingabantwana bomuntu munye liyehlukane embonweni.
Mm-hmm.
Yikho kwenzakala-ke Zimbabwe. Kodwa-ke siyazi thina ukuthi abantu beZimbabwe bahlakaniphile asingeke siba undermine ukuthi sithi bazaba confused. Njalo sifiso sokuthi eParliament kungazibaba ngamaphathi amabili mbe namathathu. Sifisa ukuthi kube ngamaphathi amaningi ukuze imbono yehlukane. Imbono nxa yehlukene abantu benelisa ukubana bamuve besiya phambili. Ngoba sesikubonile njalo sezifundo esesizifundile ukuthi abantu bangaba unyaka lana kwakuyizano yodwa babe tshona behlele eParliament. Unyaka nalesidlula kuyo bekuyizano le MDC kuphela. Njalo sibona into opposition ibisine effective ngenxa yokubana bebe balutshwane. So hayi asambene ekhethweni sibaningi abantu balelungelo lokwakhethe lo abamfunayo whether part kwe 10 ben kwe 20 abantu bakithi abasoze babe confused.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi ubambe khonapho ungayika chana. So what Mr. Mlalazi is saying is that it doesn't matter even if you've got 1,000 parties, you know.
Mm-hmm.
He says that's part of democracy. In a democracy, you are allowed to have as many parties as possible.
That's true.
And apparently, you know who to vote for.
Yeah, that's true.
Yeah.
The guy is getting him mkoma Jeffrey Wariparunare. Magadi mkoma Jeffrey.
Sipo magadi waguru.
Ndirumpe nyumuri nyika ipi.
Ndiri kuchuwe shiye mubuku ura gondo ande kwa msarara mno nchuwe shiye kwa msarara patuzi nipa hawati.
Ah, kuchuwe shiye uko. Saka yi muriku vote roo kita kansura ere, muriku vote roo kita mtunga miru webate, retonzo wadi mapata anushika 100 chigibs.
22.
No. Anzu kwaane 122.
Andisi mvote wa mwita kansura asi ndiri mvote.
Muru mvote. Ayu andiso so. Nika yedu ya kanakira kutiine kozero zemu nwese unaita za unoda. Ndisa nda kupaye mkana. Ndungo taura pa mwumuno zuwa anasimwezo. Kusanga nisa ipapo mashoka. Atisha ngo tambira Gibbs.
Mm-hmm.
And the High Court bans all traditional leaders from partisan politics saying mm-hmm. this is a violation of a free and fair election as provided in section 67 of the constitution.
Yeah, unjalo sibili ke kona kubekwa ngujonga siyamukela umlayezelo ovela ke komunye wethu ose Harare.
Harare.
Uthi ke ngasi ukhangela section 67 on constitution akuvunyelwa ukuthi abantu abanjengabo chief kube ngithi izinduna osabhuku ukuthi ningele zompolitika litshela abantu ukuthi bayenzeni. Akwenziwa lokho.
Ndizo zvokoma Jeffrey Mashokana anchitaurayo hanzi dare repamusoro rehaikoti rarambidza vatungamiri vedu matraditional leaders vanga vamadzishe masabhuku kuti vange vachipinda munyaya dzezvematongero wenyika kunongedzera munhu kuti teera bato rakati nokuti ndo kuti unge uchigara mubhuku mangu nezvimwe zvakadaro hanzi kutyora mutemo bumbiro remutemo section 67 ndo nyaya tangoti dyidzane yatawana kubva kune mumwe wedu ari kuHarare uko yatizivisa. Taura henyu mukoma Jeffrey pamusoro pehurukuru wedu.
Ya, izvozvo tinozvikurudzira zvakanyanya nokuti kuno kwatigere kuno zvakatonyanyisa kwazvo kubva panyange pasarudzo dzakudhara zvaigara zvichitoitika munharaunda yedu. Asi neura kwokuti unongousina simba pazviri asi unongochingorwadziwa uchiona zvichiitika vanhu vachishorerwa kodzero dzavo nemadzishe nemasabhuku. Kuno kuva netsika yekuti vanoti ivo sabhuku ega ega ari kuti vanhu ngavauye nemavota slip vachizonyoresa ari sabhuku anenge achikurudzira vanhu kuti vaite seizvozvo. Vanenge varamba vopedzisira vaakunyiwa kana pakanzi pane chikafu chinenge chichiuya vanobva vatotaura kuti unobva vatotageta vanhu vacho vanenge varamba kuenda nemavota slip ivava.
Iyi dambudziko rakaoma asi munoona here imi masabhuku iyaya achiteerera nokuti zvinhu zvagara zvichingoitika hazvi zvitsva izvi. Bumbiro remutemo 2013 raingoramba richitaurira vanhu kuti madzishe haafaninge achipindira mune zvematongerwo enyika vanofanira kunge vari non partisan. Munozoona here paine zviri kushanduka iye nhasi?
Hai zvekuti new dispensation vanotaura kutaura sedasi paground yapo chaipo hapana chiri kuitika.
Nothing will change.
Hapana chiri kuitika ukatarisa zviri paground isusu tiri kuno kumusha unoyatoona kuti vanhu vari kungotyorwa kukodzero dzavo ende hapana kana action iri kumbotorwa. Asi ndandenge ndichikurudzira tiri kukurudzira vezeki chaivo chaivo parizvino vange vatopinda paground vachipota vachitaurira vanhu vachiisa maflyers avo ekuedzuketa vanhu kuti vakaona vanhu vachiitwa zvinhu zvakadaro vanhu vanofanira kunge vachirizista kana kuti vavadzidzise kuti zvese izvi kutyorwa kwekodzero hazvina chazvinoreva kana vamupa vota slip yacho unogona kunovhota paunoda hapana anokwanisa kuidentify kuti wavhotera pakati zvino vezeki vacho havasi kueducata vanhu.
Thank you maita basa zvikuru. Thank you so much mukoma Jeffrey.
ndakenda zvikuru ndo vamja gara makandifonera ndinoita chaizokupinda muchirongwa ichozi.
Aiwa tinoramba tichikubata kungoti chirongwa chevanhu saka tinenge takachiwandira.
Aiwa tinoshukenda sere maita basa.
Thank you so much. Okay, Jeffrey Gibbs ended up responding to the High Court order that chiefs should not involve themselves in politics. But he's saying, well, on the ground, he does not see anything changing.
On paper, it's
okay. Yeah, on paper, it's okay. And then he talked about Zek not like educating people on their rights. He says if people are educated, I think they should. I mean, they would fight for their rights, and, but people are not told what to do and what their rights are. Even when you are asked to bring the registration slip by the Sabuk, Usobuk will just tell you bring it or I'll not give you food. But he says Zek should now inform or educate the voters that even if you surrender that registration slip, nothing will change because when you go into the ballot box to vote, it will be by yourself. So, yeah.
So what message for Mr. Fortune Mlalazi is from Busani Moyo, who says, Unjani Fox, singazitili vizela ngamavizo wana lauti ungu Fox mfoetu, bago mgelela. Then also we are Zeti Dube. What Zeti Dube is writing here is very technical. So he says, ZANU is happy with so many parties because we are using proportional representation as a voting system. Which means ZANU-PF does not need 51% to win. It can win with 30%. Whatever it means, I'm not sure there. And then Busani Moyo responds and says, but the president should get 50 plus 1 to win, Mr. Zeti. So these guys are discussing, you know, issues to do with, you know, who is supposed to win, the presidential election and other elections. So what I know is 50% plus one if you're a president, if you're running for the presidential seat. And then for the proportional representation, depending on how many people have voted for you, then you can start dividing those things accordingly or proportionally. So, Mr. Mlalazi, can you help us here with a bit of math? So, what happens because this appears to be targeted at you? Go ahead. Yes, so there is a person who says that, you know, whatever happens, the RPF may win through this proportional representation. Can that be the case?
Well, what do we need to understand in terms of the proportional representation? One of the challenges that we've faced over the years was the winner take all, and then the minority feel then they are left out because they were unable. A typical example, 2013, MDC led by Welshman Nube had quite a number of votes. Because of those votes, they ended up having MPs in parliament. That's why you had Mrs. Priscilla Mshonga, Mrs. Tofa, you had Mrs. Kumalo under the proportional representation. So it helps us that the minority voice is they are represented. Therefore, it's not per se to the advantage of ZANU-PF or any other party that might have gotten the majority. Take, for instance, if a party gets the overall 2% of the vote, so they will have 2% of the proportional representation vote in parliament. So it's actually one of the best ways of representation. So, well, I'm not sure from what angle they were saying ZANU will benefit.
What this guy is saying is that the other party, the opposition parties, will actually split the vote and then they will have this kind of scenario. Anyway, I know that you are going to explain a lot, Mr. Mlalazi, but we have run out of time. We have to leave it there today.
But there is one thing that I wanted
The problem is our time is up, Mlalazi. Thanks so much. We wish to thank Mr. Fortune Mlalazi, the spokesperson of the People's Democratic Party, led by Mrs. Lucia Matvienga, and Mr. Charles Mutama, Executive Director of the Zimbabwe Diaspora for Democracy. Sign office keeps to be in Washington, D.C. Bye-bye.
neni imiri tenda vatereri vese vapinda muchirongwa tosangana mune zvimwe zvirongwa zve Studio 7 marara zvakanaka.